Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana pasina zvagadziriswa, isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation, uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo.
Zvinotoitika ndozvekuti taakutorarama nemadonors ndo vari kutipa chikafu, uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo patinotomboendawo kumaricho. Tongati which is tiri kulovhekutikako, tinoenda kunana Hippo Valley Triangle tichindoita maricho ukoko ndokuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetop wemukosi haana kunyatsoitirwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vagari vekuchingwizi mudunhu remasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo, zvinhu zvichakangovaomera.
Vachaenda kumabhanki vondowana mari iyoyo, asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's where the question is. The value is no longer there.
Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti ragumbuka zvikuru negurukota rezvemari vamutori Ncube, avo vanonzi vakapamhidzira mari kune vamwe vakuru vakuru vashandi vehurumende. Mukuru wesangano iri Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vakagara vasingabvumi kuti hurumende haina mari, vakati sangano ravo riri kuronga nyaya yekuti vaende kubasa zuva rimwe chete pasvondo, kwete mazuva matatu sezvavari kuita iko zvino.
Mashoko a finance minister vamutuli Ncube kuti havakwanisi kuwedzera vashandi vehurumende zvikuru sei maticha atinomirira mari dzavanotambira anosuwisa maonda moyo mbambaira yaguta chando. Chinotinetsa ndechokuti varayiridzi vakawanda vanotambira mari yegross zvichiinkluda maallowance inosvika 1023 kana yazoita chaiyo yatinoti net vanotambira iri between 700 and 809. Imari shoma zvikuru yokuti havakwanisi kurarama nemhuri dzavo, uye kuti vakwanisewo kunge vachiloja nokupeya maschool fees uyezve nokutenga mabasic commodities.
Vamutuli Ncube, pane zvavataura nemi here sevamiriri vevarayiridzi pamusoro pekuwedzerwa mari sezvo varipo vamwe vavapamidzira mari muhurumende?
Chinotinetsa vamutuli Ncube vachiramba kuwedzera mari kuvashandi vehurumende zvikuru varayiridzi. Vakawedzera mari yamasubstantive directors kusvika pa10,000 ichibva mu1,000. Vakawedzera machief directors kusvika pa15,000, mapermanent secretaries kusvika pa25,000, ende mari iyi yawedzerwa mwedzi unouyu iri backdated to August, zvinoreva kuti mapermanent secretary tinozoona vachitambira mari inotya 100,000 mwedzi unouyu. Hatizivo kuti vamwe vakuru vehurumende maministers kana iwo president venyika vanotambira marini. Saka isu taikumbira kuti vamutuli Ncube kana vachiti nyika haina mari, masalaries emunhu wese kubva kuthe first civil servant kuna president aiswe pachena tione kuti nyika haina mari. Nokuti tinoona sokuti apa zvakutaura ndezvekuti mari yavo kupiwa vashoma chete vari hurumende yatingati elite, asi vazhinji vachishaya Saka mari haisina hurumende ndeyokupa varairidzi namamwe masivu 7 epasi pasi, asi chikwanisa kuwana mari yokupa masenior civil servants nevavo vari muhurumende. Saka zvazvinoreva ndezvekuti muZimbabwe mava nehondo yevashoma vakapfuma nevazhinji varombo.
Saka minduro yesangano renyu kuna vanwive inotii nenyaya iyi?
Isu savarairidzi muzvikoro hatifi takazobvuma kuti hurumende haina mari kusvikira yaratidza pachena mari dzinotambirwa navakuru ava. Tombopawo mukuru wakaita savamuturinwiwe mari inotambirwa naticha 700 tione kuti anokwanisawo here kurarama pamwedzi ukapera. Kana akwanisawo kurarama ambopawo ticha ambodlawo yake, tingazobvuma kuti hurumende haina mari. Asi kana pasina zvagadziriswa, isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation, uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week. Nokuti zvino hazvina kumira zvakanaka, hatingarambi isu tichinunga sose nomuromo, vamwe vachifema nepamusana samandere. Nyika ndeyedu tese, hapana mafirst class citizen nemasecond class citizen. Tese tinofanira kuti tione kuti nyika yapa kuti vanhu vararame zvakanaka, kwete kuti kune vamwe vanofunga kuti ndo vane nyika vanorarama zvakanaka, vamwe tese tichidya nhoko dzezvironda.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vekuChingwizi mudunhu remasvingo vanoti mushure mokupedza makore mashanu vasina kupiwa mari dzemuripo nehurumende vakazodziwana gore rino, asi sezvo dzainge dziri dzemabhondi dzainge dzisisina simba. Vanotiwo vachiri kuda kuti vapiwewo madiridziro kuti vararamise mhuri dzavo. Vagari vekuChingwizi muna 2014 vakabviswa kunzvimbo yaivakirwa dhamu retokwe mukosi pasi pebumbiro remutemo hurumende inosungirwa kuvapa mari yomuripo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Blessing, vanhu takazopiwa mari dzedu, asi dambudziko ndorokuti takazopiwa ava maRTGS. 80% yanga yasara takazopiwa ari maRTGS. Zvazvinoreva ndezvekuti munhu akapiwa akatanga kupiwa mari ari mayusa, umwe akazopiwa mari ari mabhondi, nesu takazopedzisira kupiwa ava maRTGS. Hatina kuenzana nokuda kweinflation iri munyika medu, Blessing. Saka uyo disadvantaged nehurumende pakutipa maRTGS, vasingaisi rate yekubank. Saka hatina, hazvina kutiitira zvakanaka, Blessing.
Ko, tombotarisawo panyaya yekugara muchakabvumai mahofa vanga vamboti muchabviswa, zvamira sei mazuvano?
Ichokwadi kuti muchakabvumai mahofa vakanga vati tichabviswa patiri uko, asi vaMP vedu, current MP vaoma, vakazoita musangano nevagari vakataura kuti umwe noumwe paari wava nekodzero dzekudevelopa zvaanoda, nokuti hakuna kwatichabviswa tichiendeswa. Saka iye zvino vanhu vari mubishi rekuvaka kutodevelopa patiri, dambudziko rinongoripo chete ndorokuti vari kuma 1 hectares. Unongoziva 1 hectare hauna, haukwanisi kuti uise setup yokumusha, uise churugu, uise danga, urime mzungunyimo ichi zvakangosiyana siyana pa 1 hectare ipapo. Hazvinyatsoita zvakanaka, Blessing.
Saka munorarama sei manje kana hamuri kuti hapasi kunyatsokwana pane vamwenyu?
Zvinotoitika ndozvekuti taakutorarama nemadonors ndo vari kutipa chikafu, uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo kwatinotomboendawo kumaricho. Tongati which is tiri kulovel dikauko, tinoenda kunana Hippo Valley Triangle tichindoita maricho ukoko ndo kuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetope mukosi haana kunyatsoitirwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vari kubatsira nechikafu ndevapa?
Kune Care International iri kutibatsira, kwozoitawo vana Plani vari kuuyawo vachitibatsira. Ndo so far ndo vari kutipa chikafu ivavo.
Asi chamunenge muchida kuti chiitwe nehurumende chii? Tiri kunzwa kuti kune vamwe vachapiwa minda yekuti vapote vachirima nzimbe dzozotengesera kumakambani makura.
Iyo ndorumbo rwavakaimba tichasimuka. Tichibviso kwatakanga tiri ndirikurangarira vamade pavakauya vachita musangano nesu tichiri kutisati tasumudzwa vaitaura vachiti munhu wese unenge akuenda kumadiridziro but pari zvino tirikuona ma earth moving machines emachina akangopakwa pavari ipapo hapana kana any development yati yaitwa hapana kana trench one yati yacherwa ndozvavaitaura vachiti munhu wese unofanira kuti aende kumadiridziro but machina variko vakangogara vakangopaka machinery yavo hatisi kuziva kuti chii chavari kutirongera dai zvaiita kuti tiite kumadiridziro kana uchidiridza uri pa 1 hectare zvaitiitira nyore ende upenyu hwedu hwaisumukira.
Mumwe mugari wekunzvimbo yeChingwizi kumasvingo vaMilton Shumba vange vari parunhare neStudio 7. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri isati yaparurwa, imwe yepepa yemadhora maviri neimwe yemashanu. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuyi Ncube vanoti nyika yasvika pakunyatsogadzirira kutambira mari iyi, asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti avaone mari iyi ichibatsira mushandi zvakanyanya sezviri kutaurwa nehurumende.
Chiripo ndechekuti inotenga zvakadii zvakasimba sei. Now vaputsa mari yacho apasisina, nekuti kana ndaakundotenga mazowe $50 ndinenge ndichihora mari ende ndinenge tichizotenga mazowe. I mean tine vana vechikoro vanenge vachida kusenga madrinks to school, and imagine that $100 yaakutenga is now a 2-item thing. Tikatenga sugar pamwe nemazowe yacho yatopera $100. Beef, I don't even speak. So it's not about the paper money to hold. It's about the value. Value yacho iri papi. Ndiyo isipo value yacho. Saka ina ndisi kuona kutizuba sirichi kutivaisa mari nyuan.
Asi vari kutika zviri kurerutsira vashandi vange vachishaya mari mumabhanga dzimwe nguva vachimanikidzwa kuti vaite zvana iko kesha.
Zvakangofanana. I mean vachaenda kumabhanga vondowana mari iyoyo. Handiti asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's where the question is. The value is no longer there. Value yacho unless kana vachiti iwo madola iwayo anenge achitenga se dola yusa irataga tishandisa, it means something. Asi kana ndakaisenga iri mari yacho, and it the little saving from e difference between let's say interbank rate and ne eco cash rate, it's really haisi ku compensate for a lot of other things that we have lost. The thing is the money has no value. Attend to the value of the money first. I think simple and straightforward.
Vamutuli Ncube vachitaurawo vari kuti vanofunga kuti vanhu kana vazonyanya kushandisa iyo mari yavari kuparurai kana kuti yavakaparurai vanenge vasina chidokwa dokwa kana kuti chido chekushandisa mari yekuAmerica, vachiti izvi ndozvichazoita kuti vanhu vakwanise kunge vave nechivimbo kana vazoona kuti mari inoshanda zvakanaka.
Mamanagers edu tinowaziva havagoni kubata chinhu zvakanaka. Saka mari inyuwani, yes, pamwe tichakanganwa kuti tanga tine yusa, asi mubvunzo mukuru ndewokuti inotenga zvakasimba sei. I think that is what matters. Kuti ndinayo iri pafoni, iri paeco cash, iri pacard, that to me doesn't matter. Inotenga chii? Inflation yaeroda yatiwo 5 mari yacho before it even starts circulating.
Tombotarisa nyaya yeTNF, tiri kuona kwaChijwa Gurukota, muri kuzvitambirawo sei ikoku vashandi uku?
It tripartite negotiating forum.
Hongu, pane changa chiri kuitwa?
Actually zvinhu zvacho zvese kana muchinegotiata, munenge muchinegotiata nekuvimbika. Kana pasina kuvimbika, negotiation yacho hapana chainobatsira. Because mnenge mchinegotiate nemakoronyera. Saka that's the problem. Because you know, tinonzwa, my doctors were trying to negotiate. But because some people are not sincere, they are spiteful, they are vengeful, ubadzing, my doctors are. But there are my doctors and the people are dying in there. Saka, well, we need a government in a chido chevano.
Ko muri kutambira sei wo gurukota idzvara kasarudzwa here vamavhima ava kuti vauye kuvashanduko?
Hatizivi kuti achaita sei. Saka takangotarisa kuti tione kuti kuuya kwake kuchachinja zvinhu here.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. Mudaily News vazhinji vari kushora mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pemakurukota matsva avakadoma, vachiti vakadomwa ava havangakwanisi basa rinofanirwa kuitwa. Mudaily News mekare bazi rinoona mamiriro ekunze reMeteorological Services rayambira kuti kuchange kuchinaya mvura zhinji munyika kwesvondo rose rino iri. MuHerald mune nyaya yokudzingwa basa neZimbabwe National Road Administration ZINARA kwemakumi matatu evanhu vachipomerwa mhosva yeuori. MuHerald mekare mune nyaya pamusoro penzou zana negumi neshanu dzinonzi dzakafa nenzara nenyota muHwange National Park mumwedzi miviri yapfuura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yokuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Vakadiko vashamari veStudio 7, vana mukomata Ranuka Wande, vana Blessing Zulu nevamwe vashamarari vese. Zveshuwa ndomwedzi uya uya watakaita dzungu. Vana veZimbabwe tikapemberera, tikafara, tichifungidzira kuti kurodza amai ndokuti nhamwepe tisingazive kuti ingozi isingarepiki, ingozi isina anoigona. Sechuwa ndini mumwe wangwana vakanga vari confused ndisingazive kuti heshi ndiani watengese pachigaro. Ino zvazvo ndakatadza zvangu kana kuvhota asi chido changu chiripo ndine vandoda kuvhotera. Asi ndakafungidza ndikati vamunangagwa vane zvavanokwanisa kuitawo. Yachinjewo zvino. Asi Grace pane pakataura paye ati murume uyu since 1980 akanga aine pfungwa dzekupu nanhasi vamunangagwa mune mwoyo wakaoma uye harati chai chai nopedza miti kubvira mbonwa kana mvura. Asi munoziva vakuru vanotaura vachiti hapana chisingaperi. Uyezve vanotaura vachiti musha kana wapinda mupanduki kana kuti musha kana uchinge wapinda mweya wakaipa unoona usingacheme kana huku, unoona usingacheme kana imbwa, unoona usina kana katsi.
Mangwanani, mangwanani vachamara Studio 7, mapoka enyu ose mutendwa nebasa iroro chikudziwa zvakanyanya zvakare. Ini zvangu ini maonero angu ini ndifi ndakasapota zvinyo ZANU-PF zvikandafa chai. Handiiti zvakadaro chose. ZANU-PF yakatisapa neimwe nguva katipa humwe upenyu hwatasingatarisirwa chose. Nhasi tiri kutambudzika tiri kune dzimwe nyika tichishandisiwa nevamwe vanhu vasina kukodza kutishandisa isu. Imhaka yana Mnangagwa ivava ana guna. ZANU-PF tava chokwadika takashandisa vana vaZimbabwe pa takashandiswa takazozvona pava takashandiswa neZANU-PF. Izvo vana veZimbabwe tinofanira kumuka tifanira kuita takaita zviya takatodzidza kukona kwatakaitawo kuya kuti kunyange vakaparana sei muzapindira kuya zvakadaro. Kunyange vakaitwa imwe kufuti zvenu kubai Mnangagwa wabhesiwa ei watiwa ngazvipedzerane muzapindira vana veZimbabwe kuti tinongosava tochema kuti itiso. Zvokutambura zviya zvokutambura vana veZimbabwe kutambura zviya zvokutambura zviya asi ndopaona vana vagona ichibai vamunangagwa vari kugadzirisa zvona. Vachigadzirisa chii chavari kugadzirisa? Tema yavagadzirisa ndeipi? Vanhu vatende kukustrika munyika yeZimbabwe.
Pakaipa mamuka sei vashamarare Studio 7 vanatanunoka vanajonza vana plastic tinokupasai hurumende yeZimbabwe iyi yakumbaite vanhu kutambanga iyo madhokuta wacho ngapachitoshayo nienda wacho because ngaamboti ese wande because vana havazi kupuwa mari shona mari arupuwa isho mastiri but osaidira striker voita sei vodzingwe basa vodini vamwe vaida kustrikawo nhasi vakumiswa kuzomusati striker but vakatombopihwi permission zanupiefuka ngaasadaro munangagwa ngaasadaro paibvisa mugabe zvanditi ndiye waiti unokona kutonga mugabe wanga ari nani paipai zvinhu zvanga zvichitofambe mugwara rakanaka zvainge zvichatozodo kunaka paya asi pakapindwa ndiamunangarwa ana tongombeya unogare mudenga seshiri isikachadi kumhara kudodai wabhururuka kudodai wadai kuhaye ndege kubve pablow kuenda Harare shuwa kubvise ndege kudubai bvise mathousands dollars ekuhaye ndege but mari yekupe madhokuta ziya paa musadaro kani musadaro ngazvisadwadaro zvinhu izvi zvinhu izvi ka ngaasadaro zvichapfuka zvinhu izvi ehe ngavaite vachirye mari but zvinhu zvichapfuka izvi zvavari kuitire ruzhinji rwezimbabwe mwari uri kuona mwari yaasi kulanji uri kuzviona zvinhu izvi izvi ndozvo zviri kuoneka but pazvichazoiti kuti zvanaka vamwe vanhu vachanyadziswa shuwa vamwe vanhu vachanyara tiri kuudzai
makadini makadini vestudio 7 vashamarari vedu vanotiudza nyuzi dzinotibata dzino kuitika kumba ini ndiri pano pasouth africa regai ndimbokomenta nhau yevarume avo vari kuita mitini navamunangagwa avo vana vezvirango zveupfuma avo vemapata anopikisa vachiti tiri kuda kuita mubatanidzwa tichitaura kuti zvirango zvibviswe tikwanise kukweretesawo mari kuimf inini mubvunzo wangu uri pakuti iyo mari yamuda kukwerera kuimf inopfuura mari yemadhaimondi yamakadya vanhu vezanup f 15 biriyoni 3 biriyoni idzo dzekomandi agriculture dzamuri kudya idzodzodzo neyamuri kuda kuenda nokwereta dzasiyanei sei musiri kushandisa maresources atinawo munyika kuti nyika yedu ibudirire izvozvi zvanditi kurambirwa zvikwereti muri kunzi makakwereta zvimwe zvikwereti zvamaingokwereta nezita renyika mumari dzacho muchidya apa uda kukwereta futi haimi mani munorwadzisa stereke mani aikona kudaro so neuye uwanenzi love mumadhukuwoyo nhau yake kuti ndiye loyera kupe unyatsa kuona kuti ndiye munhu ari confused manje haundotadza kunzwisa kuti kunhu zvacho zviri kumbofamba sei aikona kudaro mani ndovari mubatanidzo mumwe chete nezanu p f vanenge achiti tikusapota tine mapati yedu hatiite zvezanu p f maopposition party but vachisapota zanu p f kabisira ayayo vanhu makuruku hakuna chinenge chitomboitwa kwekwe kutodya mari vachoba mari vachigovana mari vachitanenge maopposition party but vachisapota zanup f behind our bags so musatitambisire tai makwamana nenyaya yekuti masanction ngaabviswe ari kubvisirwei kumaindividuals vakapiwa masanction zviripo ngazvezviripo izvozvozvo munhu anga haye jeti kubva kuHarare kusvika kumasvingo pada sanction iripo papo kurova kwamukuita vanhu kuti muri kunzi musarove vanhu iyi muri kurova vanhu mukuadhapta vanhu sanction rinoshanda papi papo musadaro mhani vanhu zanup f nemi makadyiwa imi musina kana vana nabrian muteke musadaro mhani ana kupe musadaro mhani musatipedzere taimu yedu ndiri pajoni pano ndiriotwa baba eva ndatenda zvangu
makadiniko pastudio 7 ini ndinoitwa mamoyo ndiri kuno kudurban ndinonzwa kurwadziwa nenyika yedu yezimbabwe nyika yedu yezimbabwe yaparara kana naiwo masoja acho nemapurisa ndopaunonyatsokuona kuti njere dzavo hadzichanyatsi kufandishena nhasi uno munodzinga vana chiremba kuvadzinga pabasa ivo varivo vakabata upenyu hwevanhu munyika yezimbabwe makambozvionepi nyika inodzinga vana chiremba and after that vanosevenzera mahara saka votengesa here mudziyo yavo iri mumba kuti vaende kubasa kundoshandira mahara kana ndimiwo maticha ungobuda kuenda kuchikoro kundodzidzisa vana vadzoka ikoko vodyei vamwe vanoshandisa makombi vokwira nei kuzvikoro vokwira nei vodyei kuti vaone simba rokulekichira vana muchikoro
Aya mashoko ya vatereri ve Studio 7 vari kwakasiyana siyana vachiti pafungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita ne Studio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weBolivia vaEvo Morales vasiya basa zvichitevera kuratidzira kwevanhu kwemasvondo mazhinji, vachiti sarudzo zvakaitwa mwedzi wapfuura hadzina kufambiswa zvakanaka. Pope Francis nezuro vakakurudzira vatendi kunamatira kubatana kwevanhu vemusouth Sudan, vakati vanotarisira kushanyira nyika iyi gore rinouya. Pope Francis vakati vanhu vesouth Sudan vave nenguva refu vachishungurudzwa, vachitiwo vanhu ava vane kodzero yekutarisira kugara zvakanaka nemhuri dzavo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakashora zvikuru kushedzwa kwezvapupu kuti zvizobvunzwa pamusoro pemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Nhengo dzeDemocratic Party muparamende dziri kuti vaTrump vakapara mhosva pavakaedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vaongorore vaJoe Biden nomwanakomana wavo kuti Ukraine igopiwa rubatsiro rwekutenga zvombo zvehondo. VaBiden vanogona kusarudzwa nevatsigiri vebato reDemocratic Party kuti vakwikwidzane navaTrump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaTrump vakatukirira imwe komiti iri kuvaongorora vachiti sachigaro wayo vaAdam Schiff vari kuramba kuti vafakazi vakasarudzwa nebato ravaTrump vashedzwevo kuzopa uchapupu hunotsigira vaTrump. Nemusi wechitatu vafakazi vachatanga kubvunzurudzwa mberi kwevanhu vese uye nepaterevhizhen pamusoro pezvavanoziva maererano nezvakaitwa kana zvakataurwa navaTrump.
Inga nguva ya dopa mama, ndanyora nziyo, nziyo ya rudo.
Nziyo ya rudo.
Nziyo ya rudo, izvere mibvunzo mama.
Nziyo ya rudo.
Mibvunzo yacho inoda mhinduro.
Nziyo ya rudo.
Mhinduro dzacho mhinduro chaizvo mama. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai. Hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai. Hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu. Anunzi hemi haladeyo.
Jaya guru, ja praise, nziyo ye rudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo. Vagari vekuChingwizi mudunhu reMasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo, zvinhu zvichakangovaomera. Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka naChris Gande.